Vachatenda tavaziva vekuRotary Club yekumusasa vanoti masangano mashanu anoti Miracle Missions, Harare Helps, Rotary Club, Hope Initiative neEat Out Movement ndio vakaronga kuunganidzwa kwezvinhu izvi. Vaendera mberi vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvakaunganidzawo mari yemadhora ekuAmerica inosvika zviuru makumi manomwe nemashanu, uye vagari vemuZimbabwe vaunganidza mari inodarika madhora makumi mashanu yemaRTGS.
Ne29 magonyeti aenda kwamutare ari kumawarehouse ikoko, aenda ane hembe, chikafu, manonperishable goods, aenda ane mamedical supplies, aenda ane zvakawanda.
Vatavaziva vaendera mberi vachiti kune zvimwe zvinhu zvakawandisa zvabvawo zvakare kunyika dzeBotswana neSouth Africa.
Kune zvimwe zvabva kumashingo, zvabva kumutare outside uko, kune gori yabva kuBotswana, kune vanhu vari kudonata kubva kuSouth Africa. Musi weTuesday pana gogo wakauya wakabata zoro, wakabva kumbare wakauya netsoka, vanga vasina mari yeti yekukwira pama 2 hours vachifamba murodi vachiuya panapa vachiti ndanga ndichida kupa mapots awo.
Baba Temba Katana vakaendawo kuHighlands kunobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko kunyange vasina hama yakawirwa nedambudziko iri.
Kuna yedu hama dziri dzakachaka, but as maZimbabweans tiripo pakubatsirana since zvakaitika munyika medu idambudziko redu chose. Right now everyone has to donate, so unoenda nebhutsu anonometa kuti chiita waisa even ingave hembe ingave patapata chero yakapoka, so as long as wa donata ndo zvataunganira panapa kunyanya.
VaEdson Mutematsaka vemuHighlands vati zvinofadza kuona vanhu vachibatana nenzira yakadai pasina rusarura ganda.
Ndakuya uzongobatsirawo kana vasegro nesegro kudai zvapano nezvinhu zvakawanda vabatsirwa pano, machechis kubatsirawo nezvakawanda, magumbezi, mapoto, shuga, then 29 gonyeti dzaenda nechikafu sofa chaina nobatsira vanhu vasina hembe, vasina magumbezi, varungu varipo vari kubatsirawo.
Kunze kwevanhuwo zvavo, nyika dzakawanda kusanganisa South Africa, Zambia, Tanzania, China, America uye masangano akaita seUnited Nations, Africa Union neSADC ari kubatsirawo vanhu kumanikaland nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 kuHighlands Presbyterian Church muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.